manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 27, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vanofane chirwere checovid-19, vamwe mazana masere nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Bato reMDC Alliance rorangarira vanhu varinoti vakapondwa pamwe nekushungurudzwa nezanupf mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2008. Asi ZANU-PF inoti iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo pasina umbo unoratidza kuti kune vanhu vakapondwa muna 2008 uye kana varipo pasina chinoratidza kuti ibato iri rakakonzeresa. Hurumende inomisa chirongwa chekuwaniswa kwezvitupa kuvana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafane chirwere checovid-19 zvakasiya vanhu vafane chirwere ichi vave chiuru nemazana manomwe nemakumi maviri nevashanu kana kuti 1725. Vanhu mazana masere vakawanikwawo vaine chirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 nyika yose kubva zvachatanga wasvika pazviuru makumi mana nezvitanhatu negumi nevasere kana kuti 46,018. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana manomwe ane makumi matanhatu nemumwe kana kuti 37,761. Kubvawo zvatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba munyika yose, vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi mana nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 747,330 vabaiwa nhomba yekutanga. Vamwe zviuru mazana mashanu nezviviri nezana nemakumi manomwe nevatsere kana kuti 502,178 vabaiwawo nhomba yepiri sezvinokurudzirwa nenyanzvi dzeutano. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munzvimbo dzinoti Kariba, Karoi, Chinoi neKwekwe sematanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19. Nzvimbo dzinonzi dziri kunyanya kupararira chirwere ichi pari zvino zvekuti dzinogona kudzikwa zvakare mutemo yakaoma kuti vanhu vasafambe-fambe dzinoti Doro, Chidamoyo nenyangoma kumashandaland west, Chiredzi kumasvingo, kuchitwa Nkulumani emakandeni pamwe nemisha iri kumaodza nyemba kwebulawayo. Izvi zviri kuitika panguva yehurumende yakazivisa nezuro kuti yakatambira imwe nhomba yesainofarm inosvika mazana mashanu ezviuru kana kuti 500,000 kubva kuChina. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza vatori venhau kuti vari kutarisira imwe nhomba mamiriwe nemaviri kubva kuChina zvakare mukupera kwemwedzi uno. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriweni gumi senzira yekudzivirira covid-19 pakupera kwegore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi.
Tinoti zviri kuitika zvekuti manhamba evanhu ari kubatwa necovid-19 ari kuwanda kuZimbabwe hazvishamisi, uyezve tanga takazvitarisira nekuda kwekuti mukatarisa nyika zhinji dzakatikomberedza nedzimwewo dziri kumadokero pari zvino vari kurwisana neyavari kuti third wave yecovid-19. Zvinoita sekuti izvo manhamba atiri kutoona kuZimbabwe anogona kunge ari mashoma pane pachokwadi, nekuda kwekuti tinoziva kuti pane dambudziko nenyaya yekutesa kwavanhu. Vanhu vakawanda vanogona kunge vasirinyaya yekutestwa, saka tinoshuva kunoti nhamba inogona kunge yakatitikure kudarika zvataona manhamba ari kuripotiwa nehurumende. Uyezvewo tine urongwa nekuti vamwe vanhu vari kurasikiwa neupenyu hwavo nekuda kwechirwere checoronavhairasi.
Pamungatipa muri kuona pane dambudziko ndepapi, Dr. Munatsi?
tingangoti dambudziko zvinji ratiri kuona ndirekuti iye zvino tinonzwa makurukota ehurumende kunyanya vanobata nezvehomwe dzemari vachitaura ivo kuti homwe yemari iri kupfachukira ine mari yakawanda asi kupfachukira kwehomwe hatisatanyatso kuona pakubatwa kana kurwisana nedenda iri COVID-19 nekuda kwekuti mukarangarira iye zvino nyika zhinji dziri kurwisana nekudai taona nhomba tikada kutarisa hedu pane dzimwe nyika tinogona kunge tichifunga kuti takaita zviri nani kudarika dzimwe nyika asi chokwadi ndechekuti hatisatanyaya kukunda kurwisana nechirwere ichi dai homwe yemari iri kupfachukira iyi yashandiswa kuti nhomba dzakawanda dzinokwana dzibayiwe
hurumende iri kuti iri kuedza matanho ose ekuti nyika inge ichiwana nhomba nezuro takaona kuchipinda nhomba 500,000 dzesinopharm kupera kwemwedzi vari kuti tiri kutarisira imwe nhomba inosvika 2 million zvii zvamungataura pamatanho iwayo
tingangoti matanho akanaka asi sekutaura kwataita nhomba idzi ishoma nekuti mukatarisa pakatanga denda iri kana mukarangarira kuti nhomba dzekutanga-tanga dzakauya musi wa18 February kuzimbabwe hurumende yakanga yakataura iyo kuti tinoda kuti pafezi yekutanga tibaye vanhu vakadai pafezi yechipiri tibaye vanhu vakadai hurumende yakakoniwa kubata matagets iwayo zvikurusa zvinoratidza kuti pane dambudziko dai hurumende yakanga yakwanisa kumhanyidzana nekuwana nhomba nenguva iripo vanhu vakanga vakatarwa kunzi vabayiwa pari zvino tingana taa kutaura kuti pamwe pabayiwa mamiriyoni mashanu kana mamiriyoni 10 tichienda mberi kuitira kuti chirwere ichi tikwanise kukurwisana nacho zvakanaka
avanga vari nyanzvi mune zveupfumi Dr. Edgar Munatsi vari parunare kubritain nestudio 7 bato guri rinopikisa reMDC Alliance nhasi rarangarira vanhu varinoti vakapondwa pamwe nekushungurudzwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2008 pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yaidzokororwa kana kuti presidential run off MDC Alliance inoti iri kupomera nhengo dzebato rezanupf mhosva yekushandisa kuponda kushungurudza kuparadza misha pamwe nemidziyo pamwe nekubata chibharo nhengo dzeMDC senzira yekutyisidzira vanhu kuti vasavhotere bato iri zuva iri riri kuuyawo zuva rimwe chete pasi rose rabatana mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vose vakashungurudzwa kana kuti International Day of Torture Victims iro rinocherechedzwa musi wa26/10 gore roga roga kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya yerangarirwa kwezuva iri neMDC Alliance tabata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaclifford shachiwayo
zuva iri izuva rinorwadza izuva rinotikarakarira misodzi inoyerera izuva rekuti mhuri yezimbabwe yakapinda pachimananzombe nekuda kwevarume nevadzimai vanoda simba kukunda vanhu izuva rekuti tikarangarira tinoona senyika riri zuva rakatisvibira riri zuva ratinoona rima asi izuva rinoita futi kuti isu vana vezimbabwe tinoona pamberi apa tofanira kuramba takashingirira tofanira kuramba takatsungirira tofanira kuramba takabatana kuitira kuti tizadzikise zvidha nezvido zvakarwira kana zvakafira zvakafuwarira vana vezimbabwe vakaparadzwa nezanupf nenyaya yekuti vanga vasikasapoti zanupf kana nenyaya yekuti vanga vachikurudzira kuti vana vezimbabwe vanga vachibatana
mari rangarira sei zuva iri vasachiwayo sebato
ndingati kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwaitika zvakati wandeiwo nekuda kwechirwere muri kuziva kuti tii pakati pekurwisana nechirwere checovid-19 chekunzi chaakuda futi kudzoka third wave asi hatisina kugara taramba tichitisi vana vezimbabwe ngatibatane munoona isu sekucommunications tine zvakawanda zvatiri kuburitsa chirakaridza mhuri yezimbabwe zvakaitira kunzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vari kuunza dakariro idzodzo platform dzakasiyana-siyana vachisheya vachikurukura nekuti tofambisa sei nekuti takakosha haisi nyaya yekuchema chete inyaya yekuti totifambisa sei nyika kuenda mberi nekuti isu chatoda seMDC Alliance ndechekuti nyika ichifambira pamwe chete ichiva nemuono wakanaka wokuumba inonzi national vision munofunga munonzwa president Chamisa vachitaura nenyaya yegreat zimbabwe vision kuti ngative tine vision imwe inoumburidza vana vezimbabwe pamwe chete vakuru vadiki harahwa chembere vanhu vese vakabatana tiri pamwe chete
tiri kuona kuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023 zvii zvamungataura
isu semdc arani tinga tichitungamirira nevanhu vachamisa vanu vari mutungamiriri vamwe tichitevera tichibatikidza pamwe chete asi izvi zvinoitika chete kana tichinge tabatana
Mutewedzeri wemutauriri MDC Alliance vaKlifford Sachiwayo vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi mumwe wechidiki webato reZANU PF vaAlex Gakanje vanoti ZANU PF iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya.
MDC Alliance harisisiri bato. Vakaluza integrity, vakaluza value, and they are now in an entity. This is why they've got the exchange yekugadzira maholiday avoveka. Avari kupemberera hakuna holiday inonzi 27 June. Nekuti kune zvinonzi zvakaitika 2008 zvisina umboo huripo. Dai kuri kunzi ichokwadi kuti kuna vanhu vakadamburwa maoko ka. Takagonova vairi kana vatatu. Saka tiri kuita MDC rangova bato. Rakuzvigadzirira zvaro rega nekuti ipapa mukavatarisa tinoona kuti vari kana musi wa29 June vaita kuti dzimwe mhemberero vanhu vaakuita zvese zvese panguva yese yese nekuti havana chinovatonga chinoita kuti vashaya chinovatonga kusvika pakusagona kuteedzera kana kalenda kuziva kuti holiday inocelebratwa ndeipi neisingacelebratwa ndei.
Asi vaGakanje muri kuramba here kuti 2008 hakuna kuitika mhirizhonga nekuti vanhu vakawanda vakaonekwa vachishungurudzwa pave nehumbowo dzimba dzichipiswa nezvimwe zvakadaro.
Makaitika mhirizhonga dzakawandisa nyaya dzekupisirwa dzimba ndofunga hatisi kumboenda kuna 2008 pane yakatoitika musi uno manje manje pasavatsvangirai kubhowerawo kune vana kupenana monzo ravaida kupisirwa mumba neMDC saka zvinonetsa kuziva kuti aipisa dzimba muna 2008 kana dziriko dzakatsva ndiani given kuti tazvapfuura 2008 takaona 2018 10 years later kuine dzimwe dzimba dzaida kupiswa saka kuti vemDC vatizano pi ivo varivo varigoroo rekupisira dzimba nekupisirana mudzimba kuti vapruve political point hazvichagone kutaurika kuti akapisa dzimba ndiani.
Takaona munguva yegadziriro yesarudzo dzemubato renyu reZANU PF muchiitikawo mhirizhonga vanhu vachirovana nekurwisana asi muri kuti ZANU PF haidi mhirizhonga zvii zvamungataura?
Pane zvinoitika mukoma zvekuti uyo neuyo vairi vatatu vanogona kuita mhirizhonga asi hausi mutemo webato reZANU PF wekuita mhirizhonga. KuZANU PF kana makangoona mhirizhonga yevanhu vaitetsana zvinowanika chero kumusangano weBeria nyange kumusangano waSabu nyange pane pasarudzo dzepachikoro vanhu vanogona kupopotedzana zvazvo siyana nekuMDC kunondotsvakanwa nepfuti. Saka kuZANU PF hatina mhirizhonga kunogona kuita kusanzwanana kwevanhu nekuti akazvarwa kwakasiyana siyana asi mhirizhonga hakuna.
Avanga vari mumwe wechidiki vebato reZANU PF vaAlex Gakanje vari parunare muHarare neStudio 7. Hazvo hurumende yakamisa nezuro chirongwa chekuti vana vanoda kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vatore zvitupa nekuda kwekutyira kupararira kwecovid-19 nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti zvakakosha kuti chirongwa ichi chienderere mberi kuitira kuti pasaita nhubu dzinonyorera vamwe mazamanishoni. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yainge yaisa parutivi nezuro nanhasi semazuva maviri ekuti vaya vanoda kunyora bvunzo dzegore rino vatore zvitupa asi yakazomisa chirongwa ichi chave pakati nezuro masikati yave kutyira kuti denda recovid-19 ringapararire zvakanyanya mushure mekunge vanhu vabuda zvine mutsindo. Bazi rezvemukati menyika pamwe nevakafanira kubata chigaro charegistrar general vaHenry Machiri vakazivisa nezuro kuti vakamisa chirongwa ichi mushure mekunge vanhu vakawandisa enda kumahofisi avo kunotorerwa zvitupa. Mapurisa akatozoshedzwa kuzochengetedza runyararo uye vamwe vakanga vatorora pamahofisi aregistrar general aya vachida zvitupa. Mumwe mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare Chipo Zhou uyo akamukira pamahofisi aregistrar general ari pamachipisa mumusha weHighfield muHarare audze Studio 7 kuti akawana paine vanhu vaidarika churu vakanga vari mutsetse nechakare uye akazobva asina kutora chitupa. Mushure mukuzwa kuti chirongwa ichi chaitirwa vaya vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti maprivate colleges.
Vakati zvonzo vanga kuda kunyanya kutora vekuma private external students vangasina zvikupa kuti vakwanise kuregister. Deadline yekuregister isati yasvika.
Mumwe murayiridzi wepane chimwe chikoro chiri mumusha weGlenview uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti ichokwadi kuti chirongwa ichi chinobata vana vanodzidza kuma private colleges. Ati vanhu vari muzvikoro zvehurumende, makanzuru kana zvemakereke havadi zvitupa kuti vanyore bvunzo. Murayiridzi uyu atiwo vana vakawanda vaida zvitupa nekuti vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti zvisina kunyoreswa nehurumende uye zvisingabvumidzwe kunyoresa bvunzo.
Handiti vamunisa vachiti COVID iri kukwira vozivo mwedzi vasina zvitupa manje papa chaita nekirikeni ende tikada kuongorora pedu chaipo maformal students mashomanini inyaya yekuti zvima private colleges vari kubva zvemudzimba izvi hazvisi macenta zvizinzi vakuzienda imai maregistered schools.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanoda kunyora bvunzo vasingadzidzi muzvikoro vatore zvitupa, vachiti izvi zvinodzivirira utsotsi nechikiribidi pabvunzo.
Zvakakosha kuti vana vange vane zvitupa. Zvakanaka kuti tizive kuti vanhu vese vanonyorawo ndiyo chaiwo chaiyo.
Dr. Zhou vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vanhu vanotambura kutora zvitupa munyika vachiti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutora zvitupa.
Dava pezvitupa nguva dzese ndokuti zvinhu zviite muchenjetero mvura yegumi. Tisanyanya kurerekera kupolitics kana tichida kurana zvinhu zvenyika zvakaita seeducation.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti ichokwadi kuti vaya vasiri muzvikoro zvakanyoreswa kana kuti vari kudzidza kuma non-formal school kana kuti vanganzi maexternal candidates ndivo chete vanosungirwa kunge vaine zvitupa pabvunzo kwete vanodzidza muzvikoro zviri pasi pehurumende, makanzuru kana mamishani. Zimbabwe Schools Examinations Council yakazivisa mwedzi wapera kuti vanoda kunyora bvunzo vanofanira kunge vabhadhara mari dzebvunzo musi wa9 Chikunguru uye vanononoka vanofanira kubhadhara mari iyi musi wa30 Chikunguru. Dr. Zhou vaudza Studio 7 kuti vasina kukwanisa kutora zvitupa nezuro vachine nguva yekutora zvitupa izvi sezvo pachine nguva panozosvika 30 Chikunguru vatiwo COVID-19 inogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo idzi. Uye semaonero avo gore rino vana vachafoira zvakanyanya sezvo vasina nguva yekudzidza yakakwana uye varayiridzi vasiri kudzidzisa nekuti havasi kufara nemihoro yavanotambira. Hurumende yakambomisa kuvhurwa kwezvikoro nekuti COVID-19 iri kupararira zvakanyanya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta guru redunhu reOregon muAmerica, reportland nemugovera rakadarika nhoroondo yaro yekupisa zvakanyanyisa mumakore ose adarika ye 41.7 degrees Celsius iyo yakaitika muna 1965 na 1981, zvichitevera kupisa kwakasvika ku 42.2 degrees Celsius nezuro. Asi nyanzvi dzemamiriro ekunze dzinoti kupisa kwakanyanyisa pane zuro uku kunogona kudarikwa nekupisa kuri kutarisirwa nhasi. Nepfenyuro yakarerekera kuhurumende munorth Korea yabvuma kuti mutungamiri wenyika vaKim Jong-un vadzikira uremu hwemuviri wavo uyewo kutenda kuti nyaya yeutano hwemutungamiri wenyika uyu inyaya iri kushusha muPyongyang. Sangano renhau rekusouth Korea reYonhap rinoti kubvuma uku kwakaburiswa panhepfenyuro muhurukuro nemumwe mugari wemunorth Korea panhepfenyuro yehurumende yeKorean Central Television. Iye zvinotomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamishira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Rumbidzai Nhambi vesangano reSection 20. Tiri kutarisa chirongwa chavainacho chakanangana nekurwisana nedambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai. Muzvare Nhambi ndino mukamuchira muchirongwa.
Chotanga nenyaya yechirongwa chenyu ndandikumbira kuti mutsanangurire vateereri zvizere nezvechirongwa chenyu ichi.
Chirongwa chatiri kuita ndechekudzivirira mhirishonga vanhukadzi kunyanya mukufamba kwavanoita vachishandisa makombi kana kuti mabhazi ezupu aya. Saka chirongwa chedu ndechekuvafundisa kuti vazive kodzero dzavo.
Kazhinji vanhu pavanotsara nyaya yegender based violence nechishona vanotiri chimhirishonga yemudzimba iyo yatinoti nechirungu domestic violence. Zvino maakuudza kuti mhirishonga iyi iri kuitika zvekare mumakombi nemumazuku matuku famba famba u pamunobata nyaya yevhiolence kana kuti mhirishonga zvii zvinenge zvichiitika kuti munhu ati aiwa kodzero dzangu dzakambunyikidzwa ndakagara ndiri mukoma.
Chatinoda kuti vanhu vanyanye kubatisisa ndechekuti mhirishonga haingoitiki mudzimba chete. Mumabhazi pamwe ivo havatozivi kuti inenge iri mhirishonga but kufamba kwamunenge muchiita mumabhazi muya kumanikidzwa kukwira mabhazi hamusiri kuda kukwirwa kana kusundwa nemahwindi kana kutonzi imi ambuya mazaza siti munodyisa sereki nini zvinhu zvakadaro itori mhirishonga iyo. Pakufamba kwenyu hapana hwindi anotenderwa pamutemo kuti ataure nezvemamiriro enyu kana kuti mapfekero enyu kana kuti mafambiro enyu kana kuti akumanikidzei kukwira bhazi ramusiri kuda.
Uko kune vanhurume navo vari kusangana nedambudziko irere?
Vanhurume vanosangana naro dambudziko asi dambudziko rinowira vanhurume ndingangoti rishoma pane rinowira vakadzi. Dambudziko rinowira vanhurume ringangova rekuti anogona kungomanikidzwa kukwira bhazi raasingadi kana kuti orohwa nemahwindi. Asi kuvakadzi hazvigumiri ipapo chete. Vakadzi vanotaurwa navo maererano nezvavanenge vakapfeka either body structure yake even zvaanenge akarukwa mumusoro. Saka varume vanobatwa havo but vakadzi ndo vari kunyanya kubatwa nedambudziko iri.
Ndandikumbira kuti mutsanangurirowo kune vateereri kuti chirongwa chenyu chiri kuvabatsira sei vanhu vari kusangana nemhirizhonga.
Orit, chirongwa chedu vateereri chiri kukubatsirai pakukufundisai kuti mune kodzero pamutemo. Bumbiro remutemo renyika rine mitemo yainaro inoenderana neyatinoti human dignity nemitemo inoenderana nekuti kuchengetedzwa kwako iwewe usabatwa zvakashata kana kuti usaitwa inonzi degrading treatment. Saka tinenge tichikufundisai mitemo iyoyo mukaziva mitemo inokuchengetedzai munobva maziva kuti pamunofamba zvii zvinenge zvichiitika. Munokwanisa kuenda kumapurisa kana pane mapurisa anenge ari padhuze. Kana muri mutaundi zvaitika mutaundi tine yatinoti charge office iri padhuze unongomhanya ipapo unoripota nyaya yako. Kana musingakwanisi kuenda kumapurisa pane nhamba yakagadzirwa naamai Nangagwa yavanotiyo National Call Center. Unongofona panhamba inoti 575 woripota nyaya yako.
Ichi pesa yedu hurukuro yedu ndeapi mashoko amungada kukanda kune vechidiki vakuteerera hurukuro yedu izvozvo?
Ngavakoshese uyezve ngavakoshese kodzero dzavo. Vasarega vanhu vachingovabata zvinyanga kana kuti vanhu vachiita mhirishonga kwavari. Kana zvikaitika izvozvo usaregera kuripota vanhu ivavo nekuti kuregera kuripota vanhu ivavo zviri kuita kungati uri kutovapa mvumo yekuti varambe vachiita zvavanoita. Hapana munhu anofanira kubata munhu akafanana naye nenzira isiyo. Munhu akangoita izvozvo ripotai vanhu vasungwe tive nerugare munyika yedu nemunzvimbo dzedu dzatinofamba.
Aiwa muri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Regai titore mukana uyu mukutenda rumbidzai Nhambi nekupinda muchirongwa. Togumira pano pachirongwa chedu chevechidiki asi tinosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Maikove muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipawo chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu.
ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chezvechitendero. Sondo rapera takanzwa tsananguro pamusoro pevafi vanonzi vatotaura zvido zvavo kuhama dzavo. Nhasi tine imwe zvetsananguro inobva kuna mufundisi David Simango. Baba Simango, pane zvamunopokana nazvo here patsananguro yatakapiwa svondo rapera?
Chokutanga chandoda kuti ndiratidzane nemi ndechekuti muchikristu zvinoti siyanei nekutsanangura kwakaita mutauri wedu wesvondo rapera. Ngatimboonai vanhu vakafa kuti vanhu vakafa vari kupi. Tikaenda kuna Ruka chapter 16 verse 26. Bhaibheri rinotsanangura richiti apa handi Jesu Kristu wakanga achitaura pamusoro pevanhu vakafa. Apa vanhu vari kutaurwa panapa vakatofa kudhara, saka imweya yavo manje yava muupenyu humwe, upenyu yahunoti kunyika dzimo.
Mufundisi, zivisai vateereri tsananguro yenyu.
Jesu unoti pamusoro pezvizvi pane mukaha pakati pedu paverse 26. Mukaha mukuru wokuti vari kuno havagoni kuenda uko, kana kuti vari uko vagoni kuuya kuno, nekuti pakaiswa mukaha pakati pavo kuti vasaenda kunzvimbo dzavasingatenderwi. Saka uyu waitaura jaya mupfumi akabvunza kuti zvino ndingaitavo sei, ndine vanun'una vangu vakasara vashanu, ndinoda kuti vaparidzirwe. Tumai Razaro ikoko amuke kuvakafa aende kundoparidza ikoko kuvanhu vakasara. Asi Abrahama unoti hazvigoni, chiripo ndechekuti unotofanirwa kunzwa vari kuparidza ikoko. Vana Mozisi variko navaprofita variko, ngaaterere vapenyu variko panyika ipapo.
Reverend Simango, Jesu anotii uye anozvitaura papi?
Zvinotiratidza kuti vanhu vakafa pane nzvimbo yavanoenda, havagoni kuuya kunyika yavapenyu vachizodominata munyika yavapenyu, kana kuti vachizoshanda munyika yavapenyu, vachizotaura zvavanoda munyika yavapenyu. Vakafa vanoenda kunzvimbo inochengetwa vakafa, ende havagoni kudzoka kuti vazotaura navanhu panyika pano. Saka mubvunzo mukuru ndewekuti ko vanhu ava vanotaura chokwadi chokuti mapfupa angu ari papapa, endai mundofukunura mumatore mugotora netsvimbo yangu, vanenge vakaita sei? Chokwadi chavanotaura icho hachifaniri kuti kashamadza kana kuti tivhunduke nacho, nokuda kwokutiko mweya yakaipa inozivawo kekare upenyu hwevanhu vapenyu. Kana vakange vafa vanhu vaya vaya, mweya haifi, inoramba iripo.
Mumaonero enyu zvinotiratidzei izvi mufundisi?
Deno vanhu vakafa vachidzoka, nevaya vaya vakaurawa vasina mhosva, nevakapondwa vasina mhosva panyika pano, vanhu vese vavo vaine mungava wokudzoka panyika pano, chokwadi chokwadi pakufunga kwenyu mungadai nyika ingadai ichifambika here? Nokuti kune vanhu vakapondwa vakawanda vasina mhosva, vakapisirwa dzimba vasina mhosva, vakaparadzwa vasina mhosva, vakaurawa nedzimotikari vasina mhosva, vakaurawa negungwa vasina mhosva. Saka deno kuri kuti pane mukana wokudzoka. Hamufungi kuti panyika panapa pangadai pane bvunga mupopoto rokutoti hapana munhu waigona kuita chinhu?
Asi tinozvitsanangura sei izvi nai mufundisi Simango?
Chiri kunyengera vana vavanhu nhasi uno madhimoni chaiwo chaiwo. Hazvina mhosva anotaura chinhu chakanaka, anotaura chakanaka kuitira kuti iwewe ubatwe nacho ugofunga kutoti uyu ndimwari kana kuti ndiani. Nyange asiri mwari, but iwe unochizofunga kuti ndimwari nokuti chinhu chakanaka chataurwa. Ngatingwarirei, nokuti Bhaibheri rinoti kunyange naSatani anogona kuzvishandura kuzviita mutumwa wechiedza. Saka izvozvozvo vanhu vazhinji ngavazvizive, vanhu vakafa vanoenda kunzvimbo yavakafa, havadzoki kuvapenyu. Chinonetsa nokutambudza vana vavanhu ndiwo madhimoni anonyepera kuti ndini sekuru vako, ndini mbuya vako, ndibikire doro, ndigokugadzirira musha wako.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudhiyo enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande weStudio 7 uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu vana vanofane chirwere checovid-19 vamwe mazana masere nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiya mina Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Olamukela ku Studio 7, ngesonto mhlaka 27, kuhlangula 2021, ngoKids Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bobulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Abantu abaningi abanama mask I think ngokuspreada i-corona enda kula muntu vele owayisupervisor ukuthi otshele omunye ukuthi gqoke imaski.
Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni athiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakazi ukuthi abantu abasediaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition
kodwa abasekela ibandla lezanu PF party ikuzikhohlisa lokhu
ukubana kufakwe phandle njengoba kutsho laye ukubana hayi xa bengasusa amasanctions kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana
bakhala ngezinyamazana zasendle ebulilima
maze silimile siba lohlupho mpela lukhulu kakhulu ngikhuluma ngendlovu ngulungulu lezinyoni yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu
zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezihlala endaweni okugxile khona umkhuhlane we-COVID-19 ziqhubeka ziziphilela njengenjayelo zinganaki ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe kwathi abafika phose inkulungwane i-801 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi phakathi kwenani leli abantu abangamachumi ayisithupha i-60 abahlolwe batholakala bele-COVID bahlala kobulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili i-1725 asebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe okumemetheka khona ngamandla umkhakha wegciwane le-coronavirus obulala kakhulu. Loba kunjalo abantu bayahamba-hamba njalo bayazisebenzela njengenhlala yenza. Unkosikazi Ruth Dube ohlala kobulawayo uthi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bathole nzima sawasazi isikhathi esengisuthi i-lockdown isikhathi bani plus abantu abaningi abanama mask I think ngokuspreada i-corona enda kula muntu vele owayisupervisor ukuthi otshele omunye ukuthi gqoke imaski bazihambela nje endaweni zokuthengisela njalo abantu yona lani number e-required layo kabayimaintaini.
Umnumzana Thabani Ndlovu laye ohlala kobulawayo uthi aluqedakali uhlelo lukahulumende lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Lockdown le thina sikwazi ukuthi vele khona le ndlela umbiko ehanjiswa ngayo siyasiphica ngoba vele kuphikiswane. So into esiyikhalela kakhulu thina lapha asikwazi ukuthi siku-lockdown uba sikho ku-lockdown localized leyo.
Umnumzana Thembelani Dube ilunga lekomiti yebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu abasebenzi kuhle ngendaba yokuphangisa ukuvalwa kwamabhizinisi.
Okokuqala abantu abazisebenzayo abasasebenzi kuhle ngenxa yokuthi isikhathi esiyiswa lapho abantu abathenga khona kakhulu isikhathi santambama. So neso esikuthiwa abantu bachayise ngaso babuyele ezindlini. So ngokunjalo-ke sebeswela amakhastoma abo. Kube sokusiza-ke uhlupho lokuswelakala kwe-transport. Uzafika ukuthi iningi labantu lanxa selichayisa laphana i-transport isisilela kakhulu okwenza ukuthi abanye abantu bagcine beqhuma ngezinyawo.
Umnumzana Anthony Majongosi, umongi osebenza e-United Bulawayo Hospital, uthi abantu kabasalalele umthetho ukuthi bazivikele, yikho okwenza ukuthi kukhuphuke inani labathapha umkhuhlane we-COVID-19.
Sibona inamba iyakhwela, abantu bayagula lo mkhuhlane lo. Sibona ukuthi kuyabangela lokuthi abantu abasalalele umthetho ukhona ukuthi bazivikela, kuyafana nokugqoka amamaski le-social distancing.
Umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro wazise intathela izindaba namhla ekuseni ukuthi sokuseduze ukuba osomabhizimusi bonke baveze ubufakazi bokuthi sebahlatshwa ejekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukuze baphiwe imvumo yokuvula amabhizimusi lokusebenza. UMangwiro uchaze njalo ukuba idolobho lakoBulawayo kalifakelwanga imigoqo yokuvala idolobho ngehola lesithupha ntambama kusiya elesithupha ekuseni. Uchaze ukuthi umbiko ohlelo loluwethulwa ngumongameli, umphathi ntambo wezempilakahle kumbe omunye ongabe ephiwe imvumo nguhulumende. Sokule viki lengxenye, amapholisa ebike ukuba sokule curfew emalokitshini amaningi koBulawayo ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi kumele eZimbabwe livumele ukuba bavote besemazweni atshiyeneyo kukhetho lwelizwe. Bathi bakhathazwa ngokwethulwe umnumzana Patrick Chinamasa obambe osikhatshana uhlangothi olubona ngokukhanga abantu ukuba bangene kubandla leZANU-PF. Abahlala kwamanye amazwe kabasoze bavunyelwe ukuvota besemazweni atshiyeneyo nxa kungesulwanga izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Unkosazana Barbara Danyaniwa okubandla le-MTC Alliance uthi kumele bavunyelwe ukuvota abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
I-diaspora vote ayilani lama-sanctions. I-diaspora vote lilungelo labantu abahlezi e-diaspora ukuthi bavote. Ikhona la ku-constitution yeZimbabwe. Uhulumende uzama nje ukucasha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition. Akula muntu ose-diaspora ongavotela iZANU ngoba bonke babaleka ekhaya bebalekela iZANU.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthulisi Hanana okuhlanganiswa yedumiso Dabemba Foundation usanda kubaleka eZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuyamangalisa ke nxa sesizwa uChinamasa sithi abantu ukuze bathole i-diaspora vote kumele i-America iqale ikhiphe ama-sanctions. Okokuqala, kukhawuliselwani abantu abangayisibo abafaka ama-sanctions. Yikho kumele siqale sesikubusisa ukubuze khona ukuthi kanti ilungelo lami selingathathwa, sengalithathelwa ngenxa yokuthi iZimbabwe nama-sanctions. Okwesibili, amazwe afake ama-alama andifake iZimbabwe ngaphansi kwama-sanctions. Malutshwane singawabalisa. Alubana iZANU uqinisile sibili ukuthi bayafisa ukuthi diaspora vote bekhona ngempela, bebezakhetha ukuthi hayi kulamazwe asenzela kuhle njengeSouth Africa. Umnotho welizwe leZimbabwe uye yame uqamele phezu kweSouth Africa. Aluba bebeqinisile sithi diaspora vote bayayifuna, bebezavala ingxenye kubo-America labo-Britain, bavule kubo-South Africa lapho Botswana lamanye amazwe iZimbabwe lobudlelwane lawo. Sibone ukuthi ngabantu abaqinisileyo.
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi kunzima kakhulu ukuqhuba ukhetho lweZimbabwe kwamanye amazwe, ikakhulu kulawo afakela inkokheli yebandla leZANU-PF izithezo zenotho.
Akula mntwana owesizalwane seZimbabwe esaliswa ukubana sibuye ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokuvota, siyenze lokho okulilungelo laso. Kodwa lokho okubana kufakwe phandle njengoba kutsho layo ukubana hayi xa bengasusa ama-sanctions kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle, sikwanise ukuhambelana ngaleso sizathu kube sosiba lula ukubana uhulumende afake ama-voting ngaphandle kwelizwe leZimbabwe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebenesikhathi eside becela uhulumende ukuba abavumele ukuthi bavote kukhetho lwelizwe. We
kwenye mapandeni na mtasasika wenise vulima West Ward 10 esikuwa kuna leza kamizi mutubo lezi nyama sana esikukala indovu lezi inye inta na niswe hapa kukutrust ibambisana lomsazo West Ward 7 ikunume lomnumza na sikumbuzo tuwe umtini kukano otelo lukulo ndulozo kwenye nyama sana ule campfire
maza sklimide siba lushu pompele lukuru kakulu mkuruma ngeindovu ngulungundu lezi nyoni izi zinto esupa kakulu abantu la vompisi na wakona sometimes nezi lwana zinogufika kota indlovu kakulu mangi zikangelele izo nezi umanagala omkuru kakulu nikuruma nje lonyaka nkuruma kunje nje kuwa teni yipambazi silabantu wanengi kakulu esesi ya pega kuma wadu wonke ee sevi wakaya uti yona yeo yota epambili wakuma lomanagala okuzela zindlovu
sipindeza koka njalo ngota balolu lomnumzana ocha tisvanda wake waba game scout esigabeni sevulilima
bekungavuselelwa ucingo olwe-solar fence oluyilo olwalu ibe yi-solution yokuprotekta abantu kuzinyamazana then kube sekusiba futhi le ndlela yokuthi ama-game scouts labo bona baba khona khona le maitengwe vale le transport enough ammunition zezokwenza iproblem animal control
ukuzelele SCT
ngaphandle kwakhona ukuthi kuyenzeka lekhonoko kusho ukuthi kungaba lobunzima kakhulu lokumisa akuthi into engasayenzakali ilagisa kayisela control yonke into esingumathanda esikhathini esiningi okwakuvunyelwene i-campfire concept ikuthi khona abantu babe lesikhathi sokungena kulagisa area khona le ku-project area kulapho kuhlala khona izinyamazana zethu kodwa okwanamhla sekungumathanda abanye sebehlala khona le
unkosikazi Vainolia Moyo isakhamuzi se-Ward 10 laye uthi ziyahlupha kakhulu inyamazana endaweni leyo
inkomo zabo zike zise emabhongani ukuba kwazo khona le mabhongani abantu basuke badlise utshani khonapho ababe kuthelile khona kodwa uthola umuntu useyeqile sengale okule ndlovu khona uma sekubasa umlilo indlovu lezala ziyethuka kube le zinja abantu bahamba le zinja khona ngale zinja lezala zona zethusa indlovu sezishele ukuthi zivalekela ngaso zivaleka ziyakithi and futhi ezinye ziyeke ezindini kwele kutswana zisekele umangulwana zizothutha sezidinga amanzi ngoba amanzi kulindawo yethu aluhlupho kakhulu ekuqaleni indlovu zazingabuyibuyi kakhulu ebantwini ngoba imabhongane yayile damu plus kwakugejiwe ama-canals lapha amanzi ayehamba khona esiya lapha ezazihlangabe zaziwanati kathesi sezibuya kakhulu ebantwini ikhoza ingamanzi
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso ye-Harbour Group Trust Tiwa kutuwa luchelo olufanayo, neviki eza. Unotando Pamela Pulu, umkuli otavuga Zimbabwe, osala kwele Germany, uwaziwa ngeka malo kutula ilti nomina, ukubegala pambili ngochelo lwe hashtag stop hunger in Zim. Unomina oba msana le World Peace Berlin, AIMX Foundation le Suzolo to Health, usenza kutingela abantwana besikolo seChamba Primary ePlumtree impupu indumba amafutha lokunye unomina wafunda esikolo lesi
plan yethu bekukuthi khona sincedise abantwana ukubana babe motivated ukubana baye esikolo ngoba most of the times uthola ukuthi nxa kungela kudla ekhaya kuba nzima ukuthi umntwana concentrate esikolo lakho ukuthi aye esikolo vele uyabe sengani umntwana usediniwe ngoba nxa kungela kudla it's very very difficult so into ke sayidiscussayo le organization esebenza la eZimbabwe ukubana hayi kungcono siqalise esikolweni
uthi kunengi afisa ukwenzela abantwana nabanye kwele Zimbabwe
siqalise nje ngezikolo ezingu-2 iplan ukuthi khona siqhubeke ukubana sincedise lezinye isikole eseduzane
baningi abathakazelela akwenzayo omunye wabo umnumzana Sinkobe umphathisikolo weJangwa
ngimele isikolo seGwambe Primary ogoqela ababalisi abantwana kanye labazali ngithanda ukubonga uncedo lokudla esiluphiwe yisizo lwethu ngithande njalo ukubonga unomina owayefunda eJangwa wenze lesi sipho sasifinyelele.
Ukhangelwe ukuba inhlanganiso kaNomina izathuthuka ngokuya kwesikhathi ibambisana lenhlanganiso ezijiyeneyo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abahlanu asebefile kulandela ukudilika kwesakhiwo esikhulu esabelweni seFlorida kule Melika. Abantu abedlula kancane ikhulu lamashumi amahlanu 156 ababonakali. Iphephandaba lezi Miami Herald libika ukuba isakhiwo lesi sasakhanyelwa ngumanjinela owathi silakho ukubhidlika. Okwamanje usibalukhulu wesabelo lesi uthi sokumele kuhlolisiswe izakhiwo eziningi ezakhiwa ngulowo owakha iChaplain Towers. Inhlanganiso ekhangelane ngeziswelo zikaZulu e-World Food Program ithi kulabantu ezinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 ababhekane nendlala esabekayo kwele Madagascar. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Soke isikhathi sezamasiko. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuzilayo esintwini. Silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Linjani Dube kustudio 7 kanye nakubalaleli baso istudio 7. Amazilo esintu maningi kakhulu, futhi ke kuyachiyana ngemikhuba yemizi. Le mikhuba yezizwe zesintu, kodwa ziningi kakhulu izinto esizaziyo ukuthi kuyazila, njengokuthi kwakuthiwa ungabohamba nyovane ngoba umama wakho uzongena eqhageni. Kwesinye isikhathi kuthiwa kuyazila ukuqathelana inyama lidonselana ngezandla ngoba abafazi benu bazaswela. Ukuze kuthiwe ngesinye isikhathi kuyazila ukudila izindlu kathekwane ngoba uzahlanya loba usubuke ikhanda. Kwakukhona lokuthi uzokuthiwa kuyazila ukungena lapho kulala khona abazali bakho ngoba uza kuba lesisila sokungathathi noma ibhadi lokungathathi noma ukuthathwa noma ngithi umendo. Kuye kuthiwe ungabogxumeka umphini wekhuba nxa kuhlakulwa ubusuhlala phezu kwawo, kuthiwa uzoba lomsila wendwangu. Kwesinye isikhathi kuye kuthiwe nxa ngabe uthola ukuthi kade kuthunwa noma kungcwatshwa, kuthiwa ungabohlaba ifotsholo noma isimbo okuyabe kusetshenzwa ngaso ubusisihlaba nje sime, ngoba lokho kungadala umkhuba ongadala ukuthi ekhaya kuloko kusenzakala isehlakalo esifana laleso. Ziningi kakhulu izinto ezizilayo ukubala ikuthanda.
Baba Ngwenya, akutho sibili ukuthi okunye ye kwino esingathi kuyazila sibili esintwini.
Okudaleka ngenxa yemizi, ngemkhuba yemizi, uthola ukuthi mhlawumbe ubaba kumbe umnumzana wakuhamba laphana wayolanda isikhonkwane noma umthuso wezinkomo, okuthi kusukela lapho uthola ukuthi ke inyanga nxa isifikile lapho izabe isisitsho ukuthi ukusukela namhlanje izinto ezinje ziyazila. Njengoba sesizwe kuthiwa kuyazila ukuthi intombazana kweminye imizi ingene namanzi ilanga selitshonile. Kweminye imizi kuye kuthiwa inxa isekuyenzekela itshonele ilanga ingaphandle, iwatshiye ngaphandle noma ingasawathwali ngekhanda. Ihambe lawo isiwalengisile okanye yenza umkhutshana njengokuchitha amanzi ingene nawo. Izinto ezifana nabo sawudo ukuza kuthiwa inxa ilanga selizela tshona nje kulowo muzi isawudo alisangeni. Bese kuthiba nezihlahla ezizilayo, uza kuthiwa isihlahla lesi asibaswa. Njengesihlahla nje ngicabanga ukuthi imizi yonke siyakuzila ukuthi sibaswe, leso kuthiwa ngumlahla abantu okuvamise ukuthi kube ngumphafa. Nezinye nje izihlahla ezi othola ukuthi ziyazila azibaswa emizini ethile.
Ye, phosela ukugcina khonapho Baba Ngwenya.
Kuba le zinto ezinye ezizila nje ngendlela yokuthi kube lesigameko esenzakeleyo, njengokuthi ke ukubiza igama elithile, mhlawumbe umakoti noma umkhwenyana, kodwa uthola ukuthi igama lelo likhona nje elitsho inyinto, kodwa uthola ukuthi mhlawumbe omunye wabo babazala bakho khona lapho layo ulalelo gama. So kusukela lapho na njengomkhwenyana sekumele uzame ukuthola igama ongabiza ngalo ubabazala wakho or indawo mhlawumbe oyazi ukuthi legama elifana lekamamazala noma lekababazala ake ngifanise nje njengenkosi uJaka laphana kuthiwa yathi fika emfuleni yathi nayinatha amanzi yasithi amanzi lawo amtoti ibalekela ukuthi emanzi mtoti laphana ibalekela ukuthi itha amanzi amnandi ngoba ihloniphe igama likamama wayo uNandi
sima lapha kuhlelo lobasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo sinesizwe ezokholo silontungabele inkomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyahlangana ke njengenhlala yenza namhlanje kambama kuyinsonto kunje nje ngiyazi ubana bakhona abanye asebelindele ubana balizwe leli lizwi uNkulunkulu asiza siphathise ukuthi leli lizwi esilizwa emsakazweni Studio 7 lingapheleli emoyeni kodwa libe ngumphako empilweni zethu thina esisesemhlabeni ngiyakhumbula ke kulela isonto saba la imisebenzi yabapostoli chapter 2 esaqala ke uverse 44 kuverse 47 sikhulumile ke kwelindileyo ithuba sakhuluma ngabomndeni ukuthi indaba lezi zokuswela kwabantu kumele kunanzelelwe kusasukela emakhaya sibananze sibanakekele ithi ke incwadi yona le esayibalayo sebesuke kuhle kunelana isinkwa emakhaya abo emzini yabo baphuma baya ethempelini yabo kulabantu abaningi khona ngoba nanxa sisiya ethempelini kasisahlangani labomndeni kuphela kuthiwa baqhubekela khona ethempelini besabelana baqhubeka besizana bencedisana sebendawonye njengabantu azange bakhethe muntu azange babadlule muntu baphuma emakhaya abo bekholiwe ukuthi labanye abantu abahlangana labo kumele bathole ukuphila njengabo kodwa imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini inhliziyonye eyokuncedisana ebunzimeni asithi ithempeli lingafana nje lo mphakathi esihlala kuwo kumbe lona ilizwe ingabe yibiphi lapho abantu abahlala khona abantu abakholiwe balomlando wokunakekela abanye abantu beqale emagumeni abo babe sebesiyanakekela ke isizwe lokhu kutsho ukuthi ungabona abantu edubeka insuku zonke beswela lokhu lalokhuyana elizweni okunye okuyabe kungahambi kahle yibukhokheli kumbe ngabantu okumele banakekele abampofu into edanisayo ukuthi iningi labantu bazikhangela bona bodwa sengitshela labo abalomlando wokunanzelela ukuthi khona okuncane kakuhlethunelwane kabakwenzi khona lokhu ngobana umoya kaNkulunkulu wakuphakathi kwabo ungabona umuntu engalanhliziyo yokuhlanganela labahluphekayo abaswelayo kutho ukuthi uvelena inhliziyo kalayo bakhona abantu abaphila engathi yibo bodwa omunye wake wathi kimi ngenye imini uyazi laba abanye abantu abalokuningi bathi bangadla ukudla okuseleyo kuze kudliwe izinja kanti-ke nxa kusele omunye elamba ungamnika asike ibhayibhili kalikhulumi into engayisiyo kuthiwa bahlanganyela izinto zonke behla izinto zonke yini izinto ezithinta impilo yabantu nxa kuthiwa bahlanganyela izinto zonke izinto zonke eziphathelene ukusa kwamalanga lokuphila lenhlala kahle yabantu basesekhona abantu abangela nhliziyo yokunanzelela ubana laba bantu abahlala labo labo abangabantu bawuthanda ukuphila ngono zinuka amakhwapha ikakhulu wena olulutho ongabelana labanye iyabelana labo olahlekelwa ilutho kuthi ekugcineni nxa sibala kuverse 7 kuthiwa ke bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke abanye asithandeka ebantwini ngoba singamagovu uNkulunkulu ke asibusise ngelizwi lanamhlanje kuze kube naphakade amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwaka kwemuhle zim papo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa loPhilani Ncube. Sike sabalaye kuhlelo besikhangela udaba lohlelo lwabo olukhuthaza abakudalela eParliament ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza. Idale leParliament lisandukwamukela lolu hlelo. SiloNcube kuhlelo ukuthi asihlele okunene. Philani ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela ukuthi abakudalela eParliament bakwamukele njani uhlelo lolu?
Udaba lolu idalelwe eParliament ayizange iluphathe kuhle ngoba sathi sikhuluma ngokuthi sithi thina i-broadcasting authority of Zimbabwe kule clause ekhona ku-Broadcasting Services Act ebanika amandla okuthi kube yibo ababiza ukuthi kathi abafuna uku-apply ama licenses sebenga-apply. Njalo bathi ukuthi ezindaweni lapha lalapha bazwakala besithi ay umuzi ilola lo ulomthetho.
Njengenhlanganiso likhangela ukuthola impendulo enjani njalo likhangela ukuyithola nini?
Sikhangelele ukuthi khona ba-amende i-clause le eku-Broadcasting Services Act okwenzela ukuthi abantu abafuna uku-applyela ama-broadcasting licenses benelise uku-applya noma ngasiphi isikhathi. Njalo okunye sikhangelele ukuthi impendulo okumele siyithole sikhangelele ngokuphela kwenyanga yona le.
Sikhangele udaba lokuthi ngomnyaka odlule kulabantu abakwamukele ama-license okusakazwa ngemva kokuba uZulu jikelele wathi kuqakathekile ukuthi kube leminye imisakazo elizweni ngaphandle kwe-ZBC. Ubona ngani uhulumende uyasebenza gadalala na ukulungisisa udaba lwama-license?
Ubona kwami ngokusebenza gadalala ukuba uhulumende nalokuthi anike ama-licenses kwaba laba abafuna ukusakaza abasha, hhayi akasebenzi gadalala. Bona kule nto yabo abayikhangelele leyo ukuthi bathi bafuna ukunika ama-licenses ebantwini bona abangathi balobudlelwano labo, hhayi abahlosanga ukuthi bathi banika ama-broadcasting licenses ukuthi nje abantu abafuna uku-broadcast abanga-podcast.
Hhayi isikhathi sesehliwe ngumangoyi. Philani gciba ingxoxo.
Amagama uma ugcina ngizathanda ukuthi ngithi kubalaleli, hhayi thina kasisoze sibeke phansi izintambo ukuthi siyekele ukukhankasela ukuthi khona kube lokulayisensa ama-community radio kumbe noma ama-commercial radio stations ngezi ziqondile, ngoba okwenzakalayo asikho lokhu anokujabulelwa ngabantu. Kulokuthi khona ubani nyamazi lobani nyamazi yikho abakwenzayo and kule nhloso yabo abafuna ukuyenza.
Ukugandaba sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo. Siyabonga Philani. Isikhathi sesedlule ngumangoyi, kodwa lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwabatsha lwe-Live Talk The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 kanye lakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele 8-9 PM zulukandaba. Lingakhohlwi olibalulisayo ngenjabulo. Igama nguMaigobe. Mthwaka zomuhle zimpapo muhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMaigobe ungadinwa kusasa.
Singakugcibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi obulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo besemazweni abahlala khona. Kodwa abasekela ibandla le-ZANU-PF bathi yikuzikhohlisa lokhu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Kipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.